Pane zvakawanda zvatichinjei. Takatarisa kutenderwa kwaiita vanhu kuti vakwanise kukampeina zvakanaka munguva dzamaelections. Patakazenge taita maelections egore rinei, takaona kuti zvanga zvakatisiyanei hazvo. Hongu pane kuvhiringika kumwe kwakazoitika, asi takaona MDC ichienda throughout the country vachikwanisa kuita marali avo, vachikwanisa kumobilisa vanhu. Izvozvo zvinova zvinhu zvakatifadzawo kuona zvichiitika, nekuti nguva yatakanga tiri iya navo Mugabe, takanga tasvika panguva yekuti hapana chaikwanisa kuitika mumamisha, vanhu vachakwanisa kuenda mumamisha vachikampeina. Saka izvozvo zvakatichinjei.
Vasande, pane zvamungati ndezvipi zvisati zvanyatsosanduka zvekufadza veruzhinji?
Pane zvakatiwandei zvisati zvagadziriswa. Munoona kuti uore muZimbabwe hausati hwagadziriswa. Tinoziva tine nyaya dzakawanda zvikuru kwazvo, dzimwe dzine madhoketsi dzeupfumi hwenyika hwakabiwa, hatisati tatombonzwa kana any answer kubva kuhurumende iri kutonga kuti chii chiri kuitika pauore ihwohwo. Saka toona kuti zvakawanda zveupfumi hwenyika hapana chatichabuda. Takanzwa zvezvichinzi vaMugabe vakuda kuvabvisa nekuti vane mbavha dzakavakomberedza. Takafungidzira kuti vamunangagwa vachingopinda tichaona chikurubhi chichita kufashaira nembavha dziya dzasungwa dziri mumangetani, asi pari zvino hakuna kana chimwe chete chatati taona. Saka zvinhu zvinoshungurudza kuti zvinhu zvacho zvine udzamu, zvinoita kuti nyika ifambire iendere mberi, hatina zvatati taona. Cash crisis muZimbabwe yakatowedzera, yakatonyanya. Iye zvinezvi vanhu vaakushandisa maRTGS. Hazvaisambonzwika kuti maRTGS anova ndiwo medium inoshandiswa nereserve bank, ndo yatova currency yekuti munhu anenge achifamba mumastreet achitanzi ndokupa maRTGS. Hazvisati zvambonzwika izvozvo. Saka tondoona kuti chitori chimbambaira chakatomirira kuti chitoputika zvekare icho chichi. Saka kuchinja chaiko ndinofunga kuti takangotora waini takaibvisa mubhodhoro takariisa mupurastic, asi waini yayo yakangodara haina chachinja.
Saka munoona remangwana renyika rakamira sei? Zvii zvamungati imi mungada kuona zvichigadziriswa?
Zvatinoda kuti zvione zvichigadziriswa isusu inyaya yekuti corruption ipere. Ndochinhu chikuru chatinoda ichocho icho. Corruption ngaipere, ngative nehurumende inotora vanhu vose vane uore vasungwe.